Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 20 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Devolution Conference inoshanda pamutemo wakaiswa muNew Constitution kuti zvinhu zvinge zvichitongwa mumaprovhinsi mavo mavari.
Sangano reChartered Institute of Project Managers rakabatana nere Citizens Lab Zimbabwe nehurumende voita musangano wezuva rese weAnnual Devolution Conference kuRainbow Towers nhasi.
Pane vagari vakawanda zvikuru vari kuuya kumahofisi edu vachiti ivo zvinoreruka kuti guta reHarare ritange yatinoti Health Services Fund.
Kanzuru yeguta reHarare yoronga kuumba homwe inenge ichiiswa mari nevagari iyoyo zvavabatsira kana vachinge voda kurapwa. Vadzidzisi vanga vachifora kubva kwaMutare netsoka vanosvitsa magwaro avo enyunyuto kumahofisi ehurumende nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwanani ano sangano reChartered Institute of Project Managers rakabatana nere Citizens Lab Zimbabwe nehurumende vari kuita musangano wezuva rese weAnnual Devolution Conference uyo uri kutsvaga kudzidzisa vanhu maererano nekupiwa kwemasimba kumatunhu nehurumende kuti vagone kuzvimirira mune zvimwe zvirongwa zvinobata matunhu avo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakataura kakawanda kuti danho iri rave nenguva richitaurwa nezvaro asi nguva yakwana yekuti zvichizadziswa. Musangano uyu uri kuvakwa nedonzo rehurumende rekuvandudza hurumende neupenyu hwevanhu kusvika mugore ra2030. Dingindira ravari kufamba naro rinoti position yourself at the heart of the devolution, revolution for vision 2030. Musangano uyu uri kuitirwa paRainbow Towers muHarare. Mukuzeya nezvemusangano iwoyu tabata mumwe wevari kuronga nezvavo Dr. Proctor Nyemba kuti tinzwe zvizhinji.
Devolution Conference inoshanda pamutemo wakaiswa muNew Constitution kuti zvinhu zvinge zvichitongwa mumaprovhinsi mavo mavari. For example, kana iri Manicaland, the provincial administrator neminister nevamwe vari mucouncil ndovoita zvinhu zveprovhinsi yavo imomo. Havachamirira kuti zvinhu zvazvende kuHarare zvadziri kuHarare aiwa mumaprovhinsi voitwa mumaprovhinsi imomo, zvinosanganisira kuti even mukupera kwebhajeti kwegore provhinsi yega yega inenge ine bhajeti yezviri kuita muprovhinsi mavo. And also makambani anonge achioparata ari mumaprovhinsi mavo, zvinoreva kuti atanga tisina makambani anouya kuHarare kunze edhofisi kuHarare. Idhofisi inonge iri munzvimbo imomo muri kuitirwa chirongwa ichocho.
Saka iyi conference iri kuitwa iyi iri kukokerwa nani uye vari kutarisirwa kuuya ndevakaita sei?
Iyi conference ndisu taronga tiri muno muSecond Republic of Zimbabwe. Taona mutungamiri auya nenjigere dzakati koshei achitaura about 2030 vision. Siti muconstitution zvakataurwa zvedevolution. Taona zvakakodzera kuti tisanganise vemabhizinisi nemacitizens anova vana veZimbabwe vane shungu yekuda kunzwa kuti devolution inobatsira pakuti chii munzvimbo mavo, and also vachipowo macomments avo, kwete yekushora but yekubatsira kuti hurumende kana ine pairi kutadza inge ichigadzirisa. Tazati patinosvika 2030 nyika inonge yachena yaakunge America in terms of zvinhu zvinova zvichishandika, kuvakwa kwenyika, makambani achishanda uye mabasa anonge achicreatwa from maprovinces.
Vanodawo kuuya kuconference iyi vanofanirwa kuita sei? Vanobata ani papi?
Okay, tine vanhu, since the conference ichange iri for free, toda mabookings vanofanira kubhuka, vanofanira kufona panhamba dzangu idzodzi dzinoti 0772 469 893, oro nhamba dzaGladys dzinoti 0772 675 810, oro kusenda email yakanzi admin@cipmz. Tiri kutarisa kushanya kwakazara makurukota ehurumende vemabhizinisi, asi tiri kuda vanonga vakonfirma kuti tinge tichizogonawo kuronga kuti zvinhu zvatadaidzira vanhu vanozokwana. Hatizodi vanozongoitawo madyira vanozogosongana navo pamugwagwa vasisi kuti aregaindipfuure nepazviri kuitai vasina kubhuka.
Vanotarisira kubuda nei mukupera kweconference iyi?
Conference isusu tiri kutarisira makurukota ehurumende izvo nemutungamiri tiri kutarisira kuti ange aripo. Tiri kutarisira kuti pange pachibuda maresolutions wawo hurumende ichipuwo chiimbiso chaida kupa kuvana vezimbabwe in terms of devolution. Tozwiwo vanospecializa vana muzvabhizinisi madhokotera akaitawo zvedevolution nedzimwe nyika vachitaurawo machallenges anoitika padevolution. Asi papanopera chirongwa ichi tinoona maoko achisanganiswa achishekana pachiratidza kuti 2019 patinomupinda tanga tichibotaura nyaya yedevolution and tichiparidzana chokwadi panotadzi tatoratidzana, asi panopera gore nyika inonga yapakanaka.
Mumwe wevari kuronga nezveannual devolution conference Dr. Proctor Nyemba vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Kanzura yeguta reHarare iri kuronga kuumba homwe inenge ichiiswa mari nevagari iyo inozovabatsira kana vachinge voda kurapwa. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuri yakapiwa pfungwa iyi nevamwe vagari avo vakaona kuti vari kuita dambudziko kana vachinge vawirwa neurwere vasina mari. Meya vanoti musha wega wega unenge uchitarisirwa kubvisa dhora rimwe chete pamwedzi iro rinenge richipinda muhomwe iyi, uye vagari havasi kuzomanikidzwa kupinda muurongwa uhwu asi kuti vari kukurudzirwa kuona kukosha kwawo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMeya Gomba.
Regai nditi pane vagari vakawanda zvikuru vari kuuya kumahofisi edu vachiti ivo zvinoreruka kuti guta reHarare ritange yatinoti Health Services Fund inomanejwa kunze kweguta reHarare nanamazvikokota atinoti maactuaries wozopa vagari makadzi ekuti vakaenda kumazvipatara zvekanzuru havachanobhadhare vakunobatsirwa pachena. Izvi zviri kubuda mushure mekunge vagari vati panguva yatinorwara kana panguva yatinobatwa nezvirwere tinenge tisina kugadzirira panyaya dzekunge takagadzirira utano, takagadzirira mari dzekuti tinge tichidi tichinobatsirwa. Ndoda kupa example, panorwara vanhu kazhinji munoita chipata kunotsvaka mari, panofa munhu tinenge takagadzirira rufu. Saka isu tiri kuti magadziriro anoita rufu ngavavewo futi magadziriro anoita kusevha upenyu. Saka tiri kuti aiwa tikanga tawirirana nevagari tikakonsaltana mumwe neumwe toita mari sezvinongoitwa kuekoshua, sezvinoitwa kuna naDoves, sezvinoitwa kuna naNyaratso, vagari vanobvisa mari yavo vachitarisira kuti kana ndazoshayika ndinovigwa. Saka vamwe vagari vari kuti ko imi munotadza kuzviita nei mune zvipatara, tongobvisawo dhora pamunhu. Pandinorwara ndongosvika ipapo ndobaiwa majekiseni angu ndodzokera kumba ndinosvikowana zvinhu zvangu zvakamira zvakanaka.
Saka vanenge vapinda muchirongwa ichi vanozozivikanwa sei vaGomba?
Kuzivikanwa kunongoitwa munhu kuDavis kuti une polisi, kuzivikanwa kunongoitwa munhu neEconet kuti une ecoshore polisi. Vanoiswa musystem, vanorejistwa musystem, namba dzavo dzichitupa magwaro avo ese nefesi yavo yatinoti biometric, totokuziva kakuti ndiwe, tofamba newe. Ukarwara ukaenda kuNazareta unotorwa x-ray yavo, uchamhanye kunokumbira mari panexdo kana usina muzivo, nekuti urwere hwakangofanana nerufu hunokubata musoro unenge usina kupredict. But vanhu ngavanzwisise kuti kana zvikaitwa neCity of Harare zvine musoro nekuti zvinochengetedza mari yako, nekuti City of Harare institution inogara iripo nekusika pei. So ndo zvatakananga ndokwatiri kuenda.
Saka muri kumanikidza vagari vese here kana kuti zvinopindwa nevanenge vachida zvavo?
Vanenge vachida zvavo, totanga nevanenge vachida zvavo, vanenge vachiona muono une vamwe vagari vari kuya kwatiri vachitavo. Kune vamwe vane muono kuseri kwegomo kuti kana tazodai tinoda kudai ndovagari vari kutiudza izvozvo.
Saka tingati urongwa hwasvika papi meya?
Huri paconsultation period. Tiri kuconsulta vanhu, tichatuma vanhu makansela edu, vagari, maleaders vagari, tichaisa pasocial media tichiwana feedback kuti vanoda, ende tichabudisawo pavazvitv kana takuda kuita nyaya iyi kuti vanhu vaone kunaka kwazvo. Nekuti vanhu pane mari vanongoona chinhu chakaipa, asi havazive kuti chaita kuti vanhu vapote vachinorapwa kusouth Africa kunana UK vachibuda muno inyaya yekusazvipira kwedu maZimbabweans kuti tinge tichiimprova situation yedu.
Avo vanga vari meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tine urombo vanofamba nesu vachiona chirongwa paFacebook tanonoka kukubatai pane zvanga zvichiitika asi zvagadziriswa. Muchikamu chino tinosikuunzirai imwe yemisoro yenhau dzinenge dziri mumapepa nhau emuZimbabwe mangwanani ega ega. Nekuda kwekuti mapepa ese nhasi vane nyaya imwe chete yavari kutaura nezvayo yatatsvagawo kuti tinzwisise nezvayo yevarairidzi vanga vachifamba netsoka kubva kwamutare kuenda kuHarare. Tavabatawo kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika nezvenyaya iyi. Major Street vemuHarare amai Victoria Mashamba vakasunungura vadzidzisi gumi nevana vakange vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana uye kutadza kuudza mapurisa pamusoro pekufora kwavo kubva kwamutare vachienda kuHarare. Munyori mukuru anoona nezvemagariro akanaka emadzimai musangano iri amai Gaudenzia Mandiopera vaudza Studio 7 kuti amai Mashamba vataurira dare redzimhosva kuti mutemo weposa hausungire masangano evashandi pamwe chete nevanounganira nhamo nemakereke kukumbira kana kuudza mapurisa pakuungana kwavo. Vaita hurukurona tanonoka Wande weStudio 7, tinzwei zvavataura.
Kudare redzimhosva mabheta edu akwanisa kubudisa pachena kuti tisu tiri kuita zviri pamutemo, sekuti pamutemo weposa wavanga vachida kutibata nawo unoratidzaiwo kuti matrade union akafanana neRTZ haamanikidzwi kupa notification kumapurisa kana achida kuita magatherings awo. Asi zvisinei isusu takanga tirina enextra mile tikaisa notification kumapurisa vakaramba zvavo kutemba kuti vaiona notification yacho.
Saka mese manzi hamuna mhosva?
Wani tanga hatina mhosva. Imwe mhosva yangu vadaridza ichinyemeka ndeyekuti hanzi taitemba mota dzaifamba murodhi asi zvasaika umbowo kuti takadzidzitemba sei.
Saka kubva panapa moita sei?
Taakutiitedzise patakanga tasiyira rwendo rwedu tisvike kuHarare.
Ndapapi apa ndeipi nzvimbo yacho?
Takatorwa taapa Gold Coast yekusvika paruwa saka tirikuiridzira kuti ndopatichatangira.
Mapurisa vanoti chiinazvo?
Mapurisa vaudzwa kuti vaudzwa ivo kuti zviri pamutemo kuti tifambe.
Nyaya iyi yakasiyana neyaimwe yekumarondera here?
Yakangofanana neyekumarondera kubudikidza nekoti yagarwa nhasi zvanzi zviri pamutemo.
Avo vange vari munyori mukuru anoona nezvemagariro akanaka emadzimai muArtus amai Gaudenzia Mandiopera vange vari kuHarare vachikurukurana tanonoka Wande. Tabatawo munyori mukuru wesangano iroro reArtus vaRobson Chere vachitsinawo mashoko amai Gaudenzia Mandiopera.
Caravan match yedu inova yatiri kuita tichiratidza nyunyuto dzekuti tiri kuda mihoro yedu iri muUnited States dollars nemabonus edu akazara tichaenderera mberi mangwana zvekare. Tiri kutanga na 9 o'clock paengine garage iri kumasasa takananga kuHarare. Tapinda muHarare imomo tichaenda panova pakuzinda mukuru wegurukota rezvemari rawamutuli Nube patichaisa tsamba yedu yenyunyuto ipapo. Saka tiri kukurudzira vagari vese vemuZimbabwe, varairidzi vese vemuZimbabwe kuti vange vachitibatsira pachirongwa chakakosha kudai.
Muri kutarisira kutambirwa here kubazi rezveupfumi kwamuri kunanga uku?
Tiri kutarisira kutambirwa, asi kana vakasatitambira isu tinenge tiriko sevarairidzi uye tichavapa tsamba dzedu dzenyunyuto. Vanenge variko ikoko kumuzinda wowo tichavapa vanenge vakamirira vamutuzinyuto.
iri ndiro zuva riri kupenderwa here salary caravan iyi.
Salary caravan yedu yaifanira inge nhasi tasatamba yedu yenyuto, asi takasangana nematambudziko makuru. Munoziva kumarondera takasungwa tiri kumacheke tikaendeswa kumatarezi mhosva kumarondera. Muchuchisi akatiti hatikwanisi kupinda mudare nekuti hapana mhosva yatanga tapara. Zvekare takasungwazve nezuro tichitarisira kuti nhasi tichapinda muguta reHarare, asi nhasi taonekwa futi tisina mhosva. Saka isu ticharamba tichienderera mberi nekuti nhunha dzedu inhunha dzemazviro kwazvo, uye zvese zvatiri kuita tiri kuzvita tiri pa.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reArtus vaRobson Chere vari parunare kuHarare neStudio 7.
Elevo Fantan Tamuka akase kumaplasi kumpare kadhambi kabuda nekumatapi ndisingazoziva hangu kuti nechepapi muchavaona varidzi vacho kuti ndevapi. Ikaka aka ikaka aka kanchiva aka
makadi makadi vatereri. Tarangu dinonzi Sindikai Makoni makaterera kunhau dzemangwanani pa Studio 7 na Evans Tsininga ari ku Washington DC. Mova ne Christmas negore dzvakanaka.
Ikaka gari kuprima panoshare muromo remukanwa. Ikaka ukobva kanzi pagirazi kakanzi pozi kachadzokaka.
Chikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 vari kwavakapararira nenyika yose. Idzi ipfungwa dzevateereri dzisinei nechekuita neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunotaura mega zviri mupfungwa dzenyu makasununguka.
Ini ndinonzi Alex Muheyo, ndinobva kuChipinge kwachechechi. Nyaya iripo ndeyekuti Mnangagwa kana ari serious nekufighta corruption, vanhu vakasungwa vaya vaya vanhu vaizivikanwa neruzhinji kuti vanoba uye dzaivamba apa dzekupedzisira saiba mari yehurumende. Saka vakasungwa zvikadraw attention yevanhu vazhinji, but hatina kuona maproceedings enyaya yacho kuti dzakazofamba sei, vakasungwa vacho vakapikirwa pakaita sei, uye vakadzosa mari here yehurumende yavakaba. Saka zvinhu zvacho tinongounza mastori ekuti vanhu vasungwa, but kuti vanotongwa sei uye zvafamba sei hazvizoonekwi. Zvinenge zvakuitwa muchimbokutira zvakuitwa murima zvezanup f izvo.
Makadii ruzhinji rweZimbabwe, ndiri kuyawo nenyaya yetorwa nehurumende yeZimbabwe yagumirwa manje yapererwa. Ingaenda kunobata madiaspora kuti ngauye abatsire mukati menyika yeZimbabwe. Chakatibvisa mukati menyika yeZimbabwe handiti izvara. Dai makanga muine mabasa tingadai takabuda tichienda kunze kwenyika. Ivo vega zvavari kuita havasi kuona kuti zviri kutotaridza kuti hazvina kana chikoro kana pfungwa chaidzo. Pane munhu uwe ari diaspora angafunga kuti dai ndatora mari ndigoisa mukati mehurumende. Ndotadza kuchengeta vabereki vangu, ndiri kutoshupika. Ndiri mudiaspora ndinoita sei kuti vanhu vari kumusha vawane chikudya? Ndonzi tinofanira kuti tibatsire mukati menyika yeZimbabwe. Chatinobatsira nacho mukati menyika yeZimbabwe chii? Musina kana basa kana chii? Vakuda kushanga kuti tinongoona isusu mari yatiri kutotambudzikirawo muno tichiita mari chokuti tione kugona kuriritira mhuri iri kumusha yakatogumirwa isina kana nemabasa. Ngavafunge kairi vasati vataura zvavari kutaura izvo.
Kisimisi, murege kuifananidza neyese misi kana chisi. Nderinokosha zuva namusiki ratinosanganiswa. Haide kutambirwa muchingezi, vazhinji munoresva. Kamwe pagore kutadza kutsika dongo munoreswa. Tenge tiri pamushando, vazhinji kungoreva nhema nekunoshandwa hwava kungoswero zambira mushana. Dzingori pondo mbiri dzinechumi kunanga kumusha. Zvokunoturwa hapana, ndozvinotyirwa kuenda kumusha. Unosvika riini rozi uyawo kuchukira kumeso? Chiuya zvetione nhaye sisi zvamakabata gore rose zvine kumeso. Kusauya kumusha kazhinji nyadzi. Uyai makarembedza maoko tione yokutambira mudhorobha ifadzi.
Mazvinzwirawo pfungwa dzevamwe vateereri, asi tataura kuti hadzinei nechekuita neVoice of America. Tiudzei zvamunofunga pamusoro pechirongwa chino chemangwanani, uyewo kana muine mashoko amunoda kutumira, tumirai pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika, uye kana mune mashoko ekisimusi negoredzva zvadai kudongorera, sunungukai kutumira panhamba dzimwe chetedzo. Totora mukana uno tarisawo dzimwe tsamba dzakandwa nevateereri paFacebook page redu reVOA Shona. Tinotenda Mai Niko ndimi matanga kusvika pano nhasi naThomas Uragu kuTexas, Rosa Kahia. Tiri kukuona isekuru Timothy. Tinoziya muri kuTexas. Tinokutendai kunge muri pachirongwa nesu. Hanzi naMai Niko ngavarege kusunga vadzidzisi. Hazvina kunaka, nyika yedu yatonetsa. Matty Tex Houghton, tiri kukuonai kuda Ignatius Munyoro, vangotiwo go go Atus, vari kutsigira varairidzi, vari kuratidzira muHarare. Linda Ignatius Munyoro, ari kuramba achitsinha kuti let's go and support Atus. Kuki haripo, Zimbabwe yaurayiwa. Situation is now beyond repair. Hanzi kulumani sizwe songe. Vari kutaurawo zvavari kufunga. Solomon Hamandishe, Melo Mekana Mayo, sorry, I didn't know, it's for Shona only. Hazvina kuipa, tiri vana veZimbabwe tese. Sunungukai kuona chirongwa nesu. Itai Ron Chimuka, ndiri kukuona. Victor Solomon Hamandishe, angotiwo live from Gauteng. Tinokutendai vese vanotitsigira nekufamba nesu muchirongwa chedu chemangwanani ano. Yashika nguva yekuti timbotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica dzinobata upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika ino. Nasi tiri kukupai hurukuro yataita nemadzimai echidiki maviri anogara kuDallas kuTexas. Nasi vachitaura zvavo vari kuHarare kuZimbabwe kwavanoti vakashanya kuzororo rekupera kwegore. Tinamutsa Majero naSinikiwe Mulambo vane chirongwa cheTV talk show chinonzi Ndeipi muDiaspora. Regai tinzwe zvakawanda pamusoro pechirongwa chavo.
Makadi henyu mukoma Simba, ini ndinonzi Mutsa Majero.
Ini ndinonzi Sinikiwe Mulamba. Ndeipi muDiaspora iprogram talk show yatakatanga isusu tinogara kuDallas kuAmerica. Munzvimbo yacho inonzi Diaspora iyo. Saka patakatanga programu iyi, takatanga programu chida kuti tiratidze magariro akaita vanhu muDiaspora nekukuridzira vanhu vari muDiaspora nezvavari kuita, kuempower, kuexposa vanhu zvavari kuita zvakanaka
nekuvapromota.
Makazvifunga sei kuti mutange programu iyoyi?
Matangira takaita chirongwa chedu ichi ndeyekuti tiri muno muDiaspora. Asi hapana pachaikwanisa kusanganisa vanhu vese, kana vanhu vachida rubatsiro, vachida kubvunza zvavanenge vachida kubvunza. Kuna vamwe vanhu vanogadzira zvinhu zvavo like mafuta ekumeso, kuna vamwe vanhu vanoita maevents emuchato. Asi botsenge takangoti mwanda kwese kwese, hapana panga pachisangana vanhu. Saka programu iyi takaiita kuti vanhu vauye va advertise zvinhu zvavo, kuti vanhu vave vane ruzivo kwekuwana zvinhu zvavanenge vachitsvaga kana pane zvavanenge vachisuwa.
And hatina kunangana neZimbabwe chete, tiri kuedza kubata nyika dzakawanda dzine vanhu vanogara muDiaspora.
Saka vanoda kuteverera chirongwa chenyu ichi vanochiona papi, kupi, nguva dzipi?
Chirongwa chedu cheNdeipi muDiaspora inowanikwa paFacebook, YouTube, 263 Africa via internet kana kuti Roku, neAmerican Network ya Pam Chatman, inonzi P. Chatman Network. Vanoda kuitsvaga talk show, vanongo searcha Ndeipi muDiaspora.
Kana pane vanenge vachida kuyopa chirongwa chedu, munongotsvaga paNdeipi muDiaspora iyoyo @gmail.com. Kana muchikwanisa kuita email, munogona kuita phone number 870-206-1122. Munogona kusiya message chinodaira, kana mukada kutexta, kana mukaita WhatsApp, tinodaira, hatiregedze kudaira vanhu kana vachitifonera.
And email yacho ndeipi.mudiaspora@gmail.com.
Pane kurwidzana nekutukana nekunyombana kunoitwa nevanhu ipo pamaFacebook apa, pamalive nepane zvimwe zvakasiyana-siyana. Imi muri kukwanisa kurarama sei muchiita zvamunoita zvakajeka pasina vamunorwidzana navo nekutukana navo?
Chirongwa chedu chatinoita cheNdeipi muDiaspora chakamirira empowerment. Isu tiri pakukudzira zvinoitwa nevanhu. Kana tiri kuDiaspora tiri kure streki nekumba kuti titsure chidzikisirana pasi. sandosha chataka milia. Vanu uye zhe, vakatuza zvakaipa kana zvakashata tinozvigamuchira nemaoko maviri. Nokuti mangwana zvozvichi tibudize nechirongwa chedu.
Manga makateerera kuna Mutsa Majero naSinikiwe Mulamba vende ipi mudiaspora vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa chemumanzi mangwanani ano nezuro takavimbisa kuti tichanotsvaga anonzi Tongai Greatman Gwaze, uyo anekambo kakaimba naSulumani Chimbetu kanonzi Pandakazvarwa. Tamuwana uye anoti ari kufara zvikuru nekutambirwa kuri kuitwa kambo kake nevideo yacho. Greatman audza Studio 7 kuti sezvo iye akazvarwa akaremara, akaimba kambo achida kuburitsa matambudziko anosangana nevakaremara. Muhurukuro neStudio 7 nezuro, Sulumani akati ane urongwa hwekuenda naGreatman kuBritain gore rinouya, uko kwavachange vachinoridza. Achitaura neStudio 7 nhasi, Greatman anoti iye ainge apirwa nyaya iyi naSulu, akaitambira nemaoko maviri uye ave kutotsvaga gwaro rekufambisa rechimbi chimbi kuti agoendawo kunoridza kuBritain. Tinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Mukoma Greatman, mukatudzo kuti zvekuimba izvi zvakatanga rini chaizvo?
Ndakati ndakatanga 2010, ndakanga kava inspired ndakanga kwanza kunyora masonye.
Mune madambarefu mavira makaburitsa anonzi chii madambarefu aya?
Aya ndinorefu rangu ra 2017 rainzi Chikara muno, deni ra 2018 rinonzi Cheziya.
Saka pana Cheziya apa pane mimhanzi mingani?
Pana Cheziya pane mimhanzi 8.
Ndo pane kamwe kamakaimba naSulumani Chimbeti apa?
Oh yes, ndo kane kanga kaenda naSulumani kanonzi Pandakazvarwa.
Moya moje fara kwaja zvaka zvonja bobocho. Ura mapapo unozaramba pane varoi, zvandapiwa natenyu ndinogamuchira andirambe. Handipokani nazo ndinobvuma pa pa.
Vai jema mai vaje wadema.
Iko kambo aka chii chaizvo chakaita kuti munge muchifunga kuti munge muchikanyora nekuzoimba?
Kambo aka inhoyo kuti I live with the disability, yeah. Saka it was just a imagination. It is not here in real life, but no, maybe for my life is disabled. But not yet, yeah, stigmatized the children, I know.
Sulu ndakataura naye nezuro achiti ane urongwa hwekuti kana akuenda kunokwenya magitare nekurova ngoma paLondon apa arida kuti.
Nguva yedu ndo yabva yatiperera, ndichakuunzirai hurukuro iyoyo tozoipedzisa. Ndokuoneka ine mufaro kwanhasi, ndini Ivan Dzininga ndiri muWashington DC. Moswera zvakanaka.